Vamuranga gwava nove mukuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vatange vari pachino University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika, mapurisa angakapakatira zvombo akumubata jongwe muromo achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedyo nechitoro chikuru chePick n Pay muchino oyi amai Lokadzia wazvere mhaka vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda.
Avamboti tumbosiburuka izvishoni kwaozokuya munozodzoka kana graduation yakura.
Amai vazvere mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza.
Ichichi ndopatowana napo but atingapikisa kana vachinge vati tsuburukai tinosuburuka.
Mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti watu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara. Asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamazelasivhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muyenzi mukuru.
Hai, ndinotokwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma, asi kana nga sitorina mari muriwo achatoshaya muriwo.
Mutauro wekanzuro yechinhoyi vanotaona mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose.
Ichingwadi kuti maexercise atinogara tichingoaita nguva nenguva kuona kuti vanhu vabva kuti pakutengesera pasingatenderi. Hatimiri kuita basa nokuti pane occasion iri kwayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari.
Mutauri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vamunangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Hapana mutauro watiri kuona pakati peutungamiri utongi hwavamugabe nevamunangagwa. Tiri kuona kuti nezve vanhu vanosvika vanhu kwete kwavanoenda panofanira kuti pasungwe vanhu pazviringwe vanhu kuti vazarure nzira vafambe. Zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutongi. Asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nenguva yavamugabe zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu kana vamunangagwa vachinge vachishanyira nharaunda yadzakasiyana siyana.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato rezanutiye vafarai Marapira vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kana mutungamiri wenyika achishanya zvine chekuita nekuchengetedzwa kwavo.
Saka pane matsanho akawanda wanda ndikatitariswa no sangana kuchengetedzwa kwemukuchengetedzwa kwevanhu vemunharaunda nezvimwe zvakawanda wanda zvinenge izvo ndo zvinofanirwa kuti vanhu vangonzwisisa kuti mukuru wenyika haasi munhu wemuchetu. Ndosaka achisharudzwa nenyika yose kureva kuti basa raanenge anaro hakusibasasaka nemunhu anenge asina basa izvo mafambiro ake nemachengetedzero wake haafanani nemunhu wese.
Vanhu vakawanda munyika vanorarama nekutengesa mumigwagwa sezvo munyika musina mabasa. Vamunangagwa vachavhurawo zviri pamutemo mahofisi ekushandira pakati pamwe nedzimba dzinogara vana vanenge vachidzidza pachikoro ichi. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.